Zuru nezuru zvevanhu zvaungana panhandare City Sports Center muHarare zvichionekana nemufi mutumbi wake usati waendeswa kunoradzikwa kumarinda eGlen Forest kunze kweguta reHarare. Vachitaura kuCity Sports Center, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati kuparara pamwe nekutetepa kwemigwagwa ndiko kwakakonzera tsaona yakazoita kuti amai Java varasikirwe neupenyu.
Mai Java vakafa pasi. But don't you have a reminder at the end today of the seriousness of the challenge we are facing this time? It's not only a document. Our roads are too narrow for human beings. Our roads are too unwell. Our roads are not fit for this state of things. You will never hear Europe use wider headphones. Headphones is a primitive form of accident because the roads are too narrow. Cars must face the same direction. When you know that you walk away, you are not bizarre. We must move. Take them a double leg. Must forget for us. That way. Not only that, Mali does not deserve most of the roads. That was a disaster. Zirimo. Therefore, they are failed roads. They finish. Must we plow on as the roads?
Hatina ukwanisa kutaura negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoe Bigi Matiza kutinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi vaMatiza vakabuda panhepfenyuro yeZBC svondo rapera vachiti hurumende ine hurongwa hwekugadzirisa migwagwa mikuru mizhinji yemunyika. VaChamisa vati matambudziko akatarisana nenyika anopera chete kana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabvuma kugara patafura navo kuti vazeye nhaurwa dzese dziri kunetsa munyika.
Togadzirisa nyika zvatakaita mangange nekusadzisisana imiti ndakahwina imiti makahwina komukoti yakapedza hoo vanhu pakuseri nekomukoti pane vanhu ngatichitaura nokuta isu koti kunoedzikuta vatina kunzwa vanhu vatomboti chii so that we take the vocal. Ona dakata ola mama ya. Yote yakakwendesa politics guy. Chini ze na posto. But aka jamba bamba ndoko wa posto. Kujali ita a political leader. Why? Aka zisisa benda wana profita eleja. 2 Kings chapter 2 verse 19. Ama kunza wanuwe kuta kuko chini uwi kita kuta 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 kuta. It is what we must correct politically, but also spiritually. Which we need to get informed until we do that. Next year, there. That's why we're going to go. Let's have a political dialogue. No point in that. No about it. Yes, we don't have a problem with this. But we have to get into that part too. But we don't have to do.
Ataura akamirira mhuri yekwaMhundwa kunovekwa kaberekwa amai vaMai Java mushakabvu amai Susan Tsvangirai vaIsaac Mhundwa vati varwadziswa semhuri nekushaika kwaMai Java kuburikidza netsaona yemumugwagwa inove yakauraya sekuru vaMai Java vatafadzwa Mhundwa. VaMhundwa vati chiri kunyanyo varwadza ndechekuti vatafadzwa Mhundwa amai Tsvangirai pamwe naMai Java vose vakaenda kwamupfiganebwe zvichikonzerwa netsaona dzemumigwagwa. VaMhundwa vakurudzira mapato eMDC neZANU PF kuti agare pasi atsvage nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Saka zvaizonaka kuti pawanikwe zvinoitwa kuti nzara yeve ipere. Izvozvi izvozvi ezvo yesterday fuel prices went up. Incidentally, we saw this for politicians. Tirana Seku, Ra, Valiba. Zakatawan is for Oka and a group. We put it out of one day, we are poor. kama kitendero tinongota chikumbiro. It's not like tiri kuchallenge authorities, no, but it's something worthwhile to consider because after kura kwa daiso. But it's not looking good at all. In actual fact, it's frustrating. Saka, as you can see, my emotions are not about me. Because the Chambira Maria would ask, Mangwana, I was the headquarters of the country.
Chakadai, mutauriri weparamende vaJacob Mudenda avo vanga varipo parufu urwu vatiwo paramende iri kushushikana zvikuru nekushaika kwamai Java vachiti munhu aiita basa reparamende nemazvo.
Vaimbi vakaimba kuti rufu ndima yenganiso tose tinopinda ikoko. Mwari ngakumborere tose chauya panapa kuti tizoperekezera perekeza nimbai. Our smiling flower, we shall miss your smile department. We shall miss your smiling contribution in parliament. We shall ever remember you.
Vachamisa vatorawo mukana uyu kuti vaudze mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe kuti vanofanirawo kugara pasi voona kuti kusawirirana kuri pakati pavo kungagadziriswa sei.
Dr. Kupe, once more I salute you. You were my deputy prime minister when I was a minister. You were my vice president when I was your spokesperson organizing secretary. That highlight is not broken.
Ataura akamirira mhuri yekwatsvangirai uye vari munin'ina wevaimbova mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vaManase Tsvangirai vati kunyange hazvo vabatwa panyama nhete semhuri kufa murau wamwari.
So tinomutenda kuti Mwari chinotora munhu panyika panapa. It's time kana ikange yakwana, nomanza kuti tinoda sei munhu. Munhu anotorwa nemura. Vana Dr. Chivisa vakamhanya mhanya vakaita masleepless nights vachiedza zvifambe zvakanaka, asi nguva yacho payanga yakatarwa ipapa zvakabva zvangosvika patiri nhasi kudaiso. Ende Mwari vakaita chimwe chinhu chikuru chekuti waberekwa ndokubva valanza pfungwa yekuti hauzivi kuti unoenda rii.
Amai Java vange vabva kusarudzwa semunyori mukuru muboka remadzimai muMDC paCongress yakaitwa kuGweru mwedzi wapera. Vakaita tsaona vachangobuda mumukwekwe vachibva kuBulawayo kumusangano wekugadzirira Congress iyi, mutsaona yakauraya sekuru vavo vatafadzwa mhundwa nakanzura wekuGlenview vaPaul Rukanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.